vagari vanoti vakatsamwa nedano iri nekuti kanzura yana kuya kwavari kusotsvaka pfungwa dzavo dziri kunyanya kuvarwadza ndezvekuti pachine mutauro pamusoro pechimwe chirongwa chakadai icho vagari vanoti havana kuona zvakashandiswa mari dzavaibatirwa. Mumwe mugari vapori mai vanoti kanzuri yavo haina kupinda muvanhu zvakakwana kuti ipiwe mvumo yekutora mari inoita madhora mana paimba yoga yoga.
Isu ini semugari wemasvingo maonero angu that decision yatorwa necity council inaigwa against that decision hozi pamashure tine dzima mari resources tine dzimwe mari dzakabhadharwa pane vanhu zeroad levy asi hatisi kuona basa dzakashanda nokuti marodzi edu atova wese kudarika zvainge ari kumashure.
Saka
chatiri kutarisira ini chekuti kanzo chokutanga yafa kutanga yakuonza kuti isusu vagari then we agree kana road levy chidi tichionawo mabasa emari yakambobhadharwa uno kumashure.
Masungo ine dzimba dzevagari dzinosvika zviuru makumi matatu izvi zvinoreva kuti kanzuri ichange ichiwana mari inoita zana nemakumi maviri ezviuru zvamadhora pamwedzi kubva kuvagari. Mugari wekwamucheke vasamson gororo vanoti havaoni kushanda kwechirongwa ichi sezvo munharaunda yavo musina migwagwa yakagadzirwa pavakambobhadhara mari dzavo.
Nekubvisa chako ndichangobvisa zvokudzvanyiririka kuti chikwiriri racho ramba chikura asi nemakoronga atinawo mutaundi medu makomba atinawo mari dzizo tinoshanda pai and mari dzizozo mari dzinoafecta maroja malendrod anongoti wedzere mari mari yacho tinozvainoshanda yatakambobhadhara hatinambonangwagwa wakagadzikwa saka kuti don't even know kuti basa reroad levy ndereizvo.
Asi meya weguta remasvingo vahubert fidze vanoti chirongwa ichi chakadzoswa mushure mekuwirana nevagari pavaigadzira bhajeti regore rino. Vafidze vanoti chirongwa ichi chakakosha kugadzirisa migwagwa yashata mudhorobha sezvo mari yemigwagwa inobva kuhurumende nebazi rezinara iri shoma. Vati vachatsanangura kuvagari kuti mari iyi ichashandiswa sei. Asi vanotungamira kufambisa kwebasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasungo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vagari havana kupiwa mukana wakakwana kuti vape pfungwa dzavo panyaya iyi.
Zvavari kutaura kuti vakataura nevanhu pavaiita mabudget consultative meetings yesi tinozviramba nokuti mameeting avo vaimaita vasina kumashambadza zvakakwana achinda kunoatendwa nevanhu vashomashoma uye nguva dzavaimaita dzeidziri nguva dzekuti vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa havakwanisi kuenda. Ivo chatinonyanya kuvakurudzira chavakakonewa ndechekuti semacouncillors vaifanira kuita misangano mumawadhi mavo vachihwa zvinotaura vagari kwete kumirira mabudget consultative meetings anoatendwa nevanhu vashomashoma achiitwa vakawanda panguva imwe kuitira kuti vangoti zvavanenge vachida zvingoita seuthrough zvipinde mubhajeti chero vanhu vasiri kugutsikana nazvo.
Sangano iri rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisabhadhare mari iyi kusvikira vagara pasi nekanzuri vachionesana zvakanaka panyaya iyi. Kanzuri inotarisirwa kuwana mari inoita miriyoni imwe nemazana mana ane makumi mana nezviuru zvemadhora pagore kubva kumitoro yemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.